manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitepenyura tiri muWashington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina kubvumbi 29 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi Vanhu vabatwa neCovid-19 vachiri makumi matatu nevaviri uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana Musika wefodya unovhurwa asi varimi vachichema-chema nemutengo wavati wanga uri pasi zvikuru Imwe nyanzvi mune zveutano inoti uwandu hwevanhu vakabatwa pamwe nekurayiwa nechirwere checoronavirus pasi rose unogona kunge wakakura zvichikonzerwa nekuda kwekushayiwa ruzivo Iyi ndiye mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC Vanhu vabatwa neCovid-19 vachiri makumi matatu nevaviri uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Uwandu hwevanhu vabatwa neCovid-19 hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa mamiriro akaita zvino munyaya dzechirwere ichi. Vanhu vabatwa nechirwere ichi pasi rose vadarika mamiriyoni matatu nezviuru zana nemakumi mashanu kana kuti 3,156,666 uye vafa nechirwere ichi vadarikawo zviuru mazana maviri negumi nezvisere pasi rose kana kuti 218,000 chirwere ichi chakatanga kuchina gore rapera ndokutekeshera pasi rose izvo zvakaita kuti nyika dzakawanda dziti vanhu vambogara mudzimba Vanhu vanodarika mabhiriyoni mana pasi rose havasi kuenda kunoshandira kumahofisi ekumabasa avo nepamusana pelockdown Misika yefodya yavhurwa muHarare mitengo yefodya iri pasi asi hurumende ichiti inotarisira kuti mitengo ichakwira nekufamba kwenguva Godwin Mangojga anotipanyaya inotevera
Gurukota rinona nezvekurima vaparents shiri ndivo vaparura mwaka wekutengesa fodya zviri pamutemo pamusika wetobacco sales floor muHarare uye vati vafara nemutengo wanhasi kunyange hazvo wange uri pasi vashiri vati izvi ndizvo zvinogaroitika mwaka yese sezvo varimi vachitanga kutengesa fodya yemhando yepasi bhero rekutanga ratengwa nemadhora mana ekuamerica pakirogram kozotiwo bhero repasi ratengwa nemasendi makumi mapfumbamwe ekuamerica pakirogram rimwe chete vashiri vaudza Studio 7 kuti zvinofadza kuti misika yefodya yavhura kunyange hazvo paine dambudziko rechirwere checoronavirus
nyangwe tiine dambudziko rana corona iri takwanisa kuvhura ende fodya yauya pamusika ifodya ine kwaliti yakanaka zvikuru chaizvo nyanyenyanye mukatarisa kuti ifodya yepasipasi yekutanga iyai iri kuratidzika zvakanaka chaizvo ende bhere rekutanga ndafara ratengwa ne$4 ende tinovimba mitengo ichaenda ichikwira kuitira kuti varimi vedu vawane pfundutso kubva muzvirimwa zvavo
asi mutungamiri werimwe remasangano anomirira varimi vefodya munyika retobacco association of zimbabwe vageorge seremwe vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo misika yavhura havasi kufara nemitengo iripo
pari zvinezvi mitengo yakatidzikirei ndofunga kuti mabhero mashoma here kana kuti chii tichada kuti tinyatso kuongorora kuti sei mitengo yakadzika zvakadai saka hatizi kunyatsa kufara zvedu panyaya yacho iyoyo
Vashiri vati kunyange hazvo paine dzimwe nyika dzakawanda dzinorima fodya pasi rese, Zimbabwe ine mbiri yekurima fodya yemhando yepamusoro uye inokwikwidzana neBrazil chete pasi rese. Vashiri vati kurimwa kwefodya kuri kusimukira zvakanyanya munyika uye ishuviro yavo kuti dai vanorima zvimwe zvirimwa vadzidza kubva kuvarimi vefodya.
Tingave tine machallenges kuti vamwe crops vari kutobvapo inove ndiyo inonetsa kurima. Tademonstrata kuti tinozvigona, saka zvandingangoda ndechekuti dai tatora experience yekutobvapo taienda nayo kune dzimwe mbeswa tione kuti chakaita kuti tobvapo ibudirire chii, zviti zviise kuchibageti, zviise kunana witi, kunana cotton, tikwanise kusimudzira upfumi hwenyika yedu.
Vati kunyange hazvo coronavirus yakavhiringa upfumi hwenyika dzinotenga fodya kubva kuZimbabwe dzakaita seChina, hazvisati zvave pachena kuti izvi zvichakanganisa kutengwa kwefodya yeZimbabwe here. Vashiri vatiwo hurumende inoda kuti varimi vatevedze marimirwo anoitwa fodya pakurima zvimwe zvirimwa zvakaita sechibage nembanje dzinoshandiswa kurapa dzakaita sehemp necannabis. Sachigaro webhodhi rekambani yehurumende inoona nezvekutengeswa kwefodya yeTobacco Industries Marketing Board, TIMB, vaPat Devenish vati misika yefodya ingadai yakavhura mwedzi wapfuura, asi izvi zvakatadziswa nekuda kwecoronavirus. Vatiwo mwaka uno zvinhu hazvisi kufambiswa semazuva ose nekuda kwechirwere checovid-19, uye mwaka uno varimi havasi kubvumidzwa kupinda mumisika uye vachange vaine vanhu vanovamiririra. Mumisika mange muine vatengi chete nevanhu vashomanana, uye vanhu vese vange vari pamusika vange vakapfeka mamask vachigeza maoko nekuita zvese zvinofanirwa kuitwa pakudzivirira coronavirus. VaDevenish vazivisawo kuti uwandu hwevarimi vefodya hwakadzikira gore rino nezvikamu gumi nezvinomwe kubva muzana. Vatiwo varimi vachange vachibhadharwa mari yavo nezvikamu makumi mashanu kubva muzana ari madhora ekuAmerica, uye imwe yacho iri mari yemuno. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Apo chirwere checoronavirus chiri kupararira kumamisha, mumiriri weMutasa Central mudare reparamende vaTrevor Saruwaka vari kuyambira kuti ZANU-PF ikasamira tsika yekuunganidza vanhu maruwa, chirwere ichi chinogona kupararira zvakanyanya. Bazi rezveutano rakatozivisa kuti kune vanhu vana vari kumaruwa vabatwa nechirwere ichi, vatatu vari kuMondorongezi uye mumwe chete kwaMurewa. Hurumende ichiri mushishi yekuongorora kuti chirwere ichi chakasvika sei kunzvimbo idzi. Vasaruwaka vanoti dzimwe nhengo dzeZANU-PF mudunhu ravo dziri kuunganidza vanhu uye kuita zvematongerwo enyika munyaya dzezvekudya. Izvi vanoti zvichadzosera kumashure urongwa hwehurumende hwekurwisa chirwere checoronavirus, sezvo paine kurudziro yekuti vanhu vagare mudzimba vasingaungane. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemukati menyika vakazembe kazembe kuti tinzwe divi ravo. Tabata vasaruwaka kuti tinzwe zviri kuitika.
Zviri kundishamisa ini ndezvekuti kuno kuMutasa Central pari kuitwa marallies, pari kuitwa maprogram neZANU-PF ikuunganidza vanhu. Vanhu vaungana vomboudzwa zvekutukirirwa nezvematongerwo enyika, vazopedza ponze vasiri veZANU-PF chibva ipano. Chikafu ichi ndechezANU-PF, vatsvagirwa chikafu nevatungamiriri wavo.
Asi chikafu ichi chinenge chabva kupi chaizvo vasaruwa?
Tiri kuziva kuti chikafu chiri kutsanangura nezvacho ichi hachisi cheZANU-PF. Chikafu chiri kubva kugovernment yeZimbabwe, chiri kubva kuGMB, chiri kuuya kuti chibatsire vanhu kubva kuMinistry of Social Warfare. Saka kana chikafu ichi chauya munzvimbo munhu wese ane nzara, hazvisi zvinhu zvakanaka kuti ZANU-PF ishandise mukana wecoronavirus kuti iwedzere kudzvinyirira vanhu vedu. Zvinhu zvakaipisisa. Saka ndozviri kuitika kuno kuMutasa Central.
Saka imi makambonomhanyara here nyaya iyi kumapurisa?
Ndakaenda kunotaura kumapurisa nekupenhalonga ndichitsanangura zvanga zvaitika kunonzi kuchida uyo kuati 20 paitwa maslogans vanhu vakapana rice pachizano. Musi umwe chete wekuati 11 vanakaungana zvakare vasiri veZANU-PF kwanzi vaipano rice rinderezano. Ngendiri muwadi 11 munomu panonzi pasarupinda. Papakaungana vanhu ndikabvunza mapurisa kukamba kwavo kuti muri kuziya nezvemurongwa uhu here, wanga uchingorumba ruma mumukano. but ndaona kuti havasi kuda kuti vamise ZANU PF kuita maprograms, yet nyaya yekorona nelockdown haitenderi kuti vanhu vangoungana nyangwe chingava chikafu chiroda kupiwa. Zvinoda kuti chitoitwe netsika yeutsanana. Zvirikuitwa nezanu PF vari kupinza vana vemunyika muno panjodzi kutapurira kana kutapudzana chirwere isina mukana wekuzokwanisa kuchirwisa kupurikidza nezvipatara zvedu zvisina zvakakwana.
Mumiriri weMDC kumutasa Central vaTrevor Saruaka vachitaura vari parunare kwamutasa kumanikaland. Sezvo tichitema tisina divi ratinorerekera, tabata gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima, avanoti handichokwadi kuti pane zvematongerwo enyika zviri kuitwa vachiti igudzira mukanwa yevanhu veMDC.
Vanoda rubatsiro vanoenda kuDepartment of Social Welfare. Tine 65 districts across the country dzine Department of Social Welfare. Vanoenda ikoko kunoregister. Vazhinji vanoenda kuma local authorities avo, kuma offices ema municipalities, kuma offices ema town councils ari munzvimbo dzakasiyana siyana, nekuti urwu rubatsiro ruri kunyanya kuenda kuvanhu vari mumaguta.
Ko vari kumaruzevha vanobatsirwawo sei?
Vari mumaruzevha tinotove nemaprograms ari kurana ikoko ekupa vanhu chikafu. Saka urwu rubatsiro nderwevanhu vari mumaguta. Uye nyaya yekuti paakuitwa zvematongerwo enyika, inini handiihwisisi nepamusana pekuti maurban areas iyayo atiri kuconcentrata on ndo mastrongholds eopposition. Saka kana vachiti tiri kubatsira sehurumende, tiri kubatsira maurban areas, voti tiri kuita zvematongerwo enyika, vanenge vachireva kuti chii tiri kupa vanhu vari maurban areas kuti vagozovhotera ZANU PF here, kana kuti vari kuti tiri kupa vanhu veZANU PF chete chete. Hazvireve sense kana tiri kupa muHarare kana muBulawayo matinoziva kuti ndimo makawinwa neMDC.
Asika vamwe vanoti panoda kumira muswe panonyerekedza, kuti uku kungokuma pasina here vamavhima?
Idzi inyaya dzinongotaurwa nevanenge vashaya zvokutaura. Otherwise isusu tiri kuda kuti pasambowane kana mumwe chete weZimbabwean citizen anofane nzara. Ndicho chinangwa chedu. Kana kukafa one chaiye nenzara, hurumende ndiyo inosorwa. Ndisusu sehurumende yesecond dispensation hatisi kuda kusorwa nepamusana pekuti vanhu veZimbabwe vafa nenzara.
Gurukota rinoona nezvevashandi nemagariro evanhu muzvinafundo Paul Mavhima vachitaura vari parunare muHarare. Makateerera kuStudio 7 munotibata pamasaisa anoti 909 AM 4930 6040 ne 15460 kHz pashortwave. Munokwanisawo kutibata mangwanani nenguva dza6 pamasaisa anoti 909 AM 4930 7270 ne 9885 kHz pashortwave.
Ateereri veStudio 7, pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus? Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Imwe nyanzvi mune zveutano inoti uwandu hwevanhu vakabatwa pamwe nekuurayiwa nechirwere checoronavirus pasi rose kusanganisira zvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika unogona kunge wakakura zvichikonzerwa nekuda kwekushayiwa ruzivo pamusoro pechirwere ichi kubva kuvashandi vari mune zveutano pamwe nemakambani avanoshandira. Dr. Natsaijo uchida vaenzi avo vanoshanda vari mudunhu reArizona muno muAmerica vanoti sezvo chirwere ichi chakanyuka vanhu vasina kugadzirira dzihurumende pamwe nemakambani anogadzira mishonga vachiri mushishi kutodzidzawo zvakawanda kubva machiri kuti vakwanise kuchinzwisisa. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru kuBritain zviri kurasikirwa neupenyu nekuda kwechirwere cheCovid-19 ichi. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nezvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro naDr. Joe uchida vaenzi akatanga nekuvabvunza kuti vanoona here vanhu vachizosvika pakunyatsonzwisisa nezvechirwere ichi.
Chokutanga chatinotaura zvino kumabasa edu is vanhu vazhinji vane dambudziko rokunzwisisa chirwere ichi. Even vakuru vakuru veCDC neveWorld Health Organization vari kushanda mubato racho vari kuti chirwere ichi tiri kutodzidza as we go along, tichiona maitiro acho nokuti chakasiyana siyana but maitiro acho. But zvavari kurekomenda is kuti kuzvidzivirira kuti vanhu vasachibata chirwere ichi, nokuti once wachibata dambudzo riripo nderekuti hapana mushonga right now, hapana mavaccines or mushonga wokuchirapa chirwere ichi, ndopari kunetsa.
Tiri kuona kuti muno mudiaspora vana veZimbabwe vakawanda vari kurasikirwa neupenyu, zvii zvamungataura muchitaura nyaya yekuti vanhu vazvidzivirirei?
Vanhu varungonzwa zvikuda maPPE, which is my protective gears, my mask, my gloves, my gowns. And how did my institutions, my hospitals, my nursing homes, how did they respond pavakatanga kuti nyaya yacho ini iriko? Taka kuti ndiite geju kuona kuti why are there more people dying? Is it because more people, my Zimbabweans, are kushanda mehealthcare? Or is it vanhu vazhinji vari mumafront lines even vari muhealthcare? Is it more vanhu vari mumahospital where you get vanhu vanoita diagnosis necovid? And is it something that actually I want to start looking into? Ndivona kuti why is it there are so many theories arikuuyapfungwa dzakasiyana siyana as to even why vanhu vatema vachifa more than varungu. Ma theories acho akawanda as to trying to figure out what's going on socially, from a financial level scale, as well as racially as well.
Tichiona imo muno muAmerica matiri Dr. Chidavens, tiri kunzwa mastate kana matunhu akasiyana-siyana vakutanga kubvisa mutemo wangu wachimborakidza vanhu kufamba-famba uya. Munofunga here kuti America yave ready kuti inge ichibvumidza vanhu kufamba-famba?
Inini, from personal experience, I think it's too early kuti vabvumidze vanhu kufamba-famba. I know kuti America inoda kutarisira utano hwayo as far as economy status nokukurudzira kuti industry dzavo dzitange kufamba. But vanhu vakakurumidza kuda kufamba-famba, pachashaya munhu achashanda maindustry acho. If I can give an example kwandiri, inini ndinoshanda panapa vane maareas avanoti mareservations where my natives ekunokuAmerica pavanogara. Atina case right now, and we thank God. A lot of people, maApache, asingagari pano pareservation, asaigara kunze kwereservation, vakuda kudzoka kumusha because pano hatina macases. Kwavari uku kumataundi nechii kune macases. Saka government, nokuti reservation is a small government, inoranwa necouncil. Saka council yacho inotomeka malaws kuti no, hatichatombodi kuti even vanhu kana unga usingagari pano for a long time, itogara pauri ikoko. Vakuru vakuru vehealth, hatidi kuti tirambidze vanhu kudzoka kumusha, but iye zvino we in the process yokutoti vanhu vari kuti vari kuda kudzoka, they have to call line report. Isu tovaita isolate, tovaita quarantine for 14 days.
Avo vanga vari Dr. Natsaijo uchida vaenzi vari parunare kuPhoenix, Arizona muno muAmerica naJonga Kandemiri weStudio 7. Zvizvarwa zveZimbabwe zvinorarama nekuita mabhindauko akasiyana-siyana muBotswana zvinoti danho rekunyevenutsa zvishoma nezvishoma kwemitemo wekuvharwa kwenyika iyi rinopa tarisiro yekuti zvinhu zvichazvinakira. Shingirai Madondo anotipa nyaya inotevera.
Senyika dzose Botswana yakavharawo nyika muswato wekubvumbi kwamazuva makumi maviri nemasere senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere checoronavirus. Mumashoko avakaparurira nyika nemuvhuro Maneru, mutungamiri wenyika vamukwetsi Masisi vakati kuvharwa kwenyika kunotarisirwa kutanga kunyevenudzwa kubva muswa 8 chiwabvu mushure mekuwedzera mamiriro aya nevhiki rimwe chete. Vamasisi vakatiwo kuvharwa kwenyika kwakawedzerwa nesvondo rimwe chete senzira yekuti nyika iyi igudzikane kuti yakwanisa kumisa kupararira kwecoronavirus. Chizvarwa cheZimbabwe vaBenjamin Chikomba avanoita zvekuvaka mudhorobha reFrancistown vanoti mashoko emutungamiri wenyika iyi anoratidza kuti Botswana yakazvipira kuvhura nyika yose.
Mashoko yaPresident ndinatura kuti anenge ari nani wakati izvozvi vachativhotera after 1 week zviri nani tokwanisa kutsvaga zvimwe zvokuita. Wakati patime yekuti tishande kana kuti wangovotipaunguva inini I think kusaidi rangu zviri right ndikakwanisa kumhanya mhanya ndichiita sei ndichiraramisa mhuri yangu haisi problem.
Muzvale Motlin Nyakayembe vaudza Studio 7 kuti vakaramba vakamira semusambangwena apo zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakasarudza kudzokera kumusha panguva yakaoma ino nokuti vaiona kuti zvinhu zvakarongeka muBotswana kudarika kumusha.
Inini zvinotondifadza nekuti kana vatovhura upenyu hwedu hwatovhurika mari tinenge takuiwana hatizotamburi zvatinenge tichiita vane mapanzi vese saka vakatotivhurira ka vanenge vatotibatsira pakuti tinenge takuiraramiso vana mai vedu vatakasiya kumusha so vakarerutsa zvinhu vakazvivhura at least vanenge vatotikomborerawo nekuti haa kudzokera kumba chaikwayo.
Muzvina business ane chitoro chinotengeswa doro vaMatthew Moyo vanoti munguva yekuvharwa kwenyika vadzidza kuti insurance yakakoshera business.
Sesu isusu entertainment industry auko, I don't foresee us tichivhura in a week's time because we are the first ones vakatangisa kuvhariswa ne precaution ye COVID-19. Saka veinsurance kuti vauye ne telemedicine kuti vanotipa a cover against this because zvinhu zvinogona kucontrolwa either ne vari mumasimba kana kuti zvoomera ngatisese mabusinesses.
Nyanzvi munyadze mainsurance vaFrancis Ndudzo vari kukurudzira vose vane mabhizinesi kunyanya ava nemabhizinesi madiki kuti vaite mainsurance kuitira kuti vasavire mugomba renyati panguva yakaoma.
Vanogona kuvhura mapolisi einvestment vanenge vachisa mari dzavo panguva dziya dzinenge dzakadi zvakanaka not as individuals as a company. Vanogona kuti kambani dzavo dzovhura mainvestment policies vochitanga kuinvesta muthat policy such that kana nguva yakaita seino yasvika vanenge vagona kutora mari dziya mumainvestment avanga vakaisa kudhara paside vakutanga kurarama nadzo kana kudzishandisa zvinoita kuti varerukirwe panguva ino yakadai.
Chirwere checovid-19 chabata vanhu makumi maviri nevatatu muBotswana nekuuraya munhu mumwe chete munyika iyi inogara zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvikuru. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown, Botswana. Ndini Shingirai Madondo.
Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kuitika pasocial media.
Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chatinokupakurirai paFacebook page yedu yeVOA Shona nemusi wechipiri china nechishanu. Nhasi tanga tiri kuenderera mberi tichitarisa zviri kuitika pasi rose panyaya yedambudziko rechirwere checoronavirus.
Admojo Kwirwe ndiri chiremba kuZimbabwe kuNyanga District Hospital inova iri kuManicaland. Parizvino ndiri kuno kuchikoro kustate yeGeorgia munyika yeUnited States of America kwandiri kudzidza zvedzidzo zvepublic health informatics zvinova zvidzidzo zvekushandisa yatingati data kana kuti information kana kuti ruzivo runobva tingati kuverenga manumbers evanhu vanenge vachiafectika nezvirwere kushandisa information ibatsire kucontrola zvirwere izvi zvisapararira. Chirwere checovid-19 chine masymptoms anooneka kuti aya ndo masymptoms anoratidza kuti unogona kunge une chirwere ichi. Asi kuti tizoziva kuti zveshuwa une chirwere ichi unofanira kunge waitwa inonzi laboratory test yekukonfirma kuti zveshuwa unacho. Chirwere checovid-19 chinobuda between 4 and 15 days, mazuva mana kana kuti mazuva gumi neshanu mushure mekunge waita takura chirwere ichi, maybe from contact, usually from contact nemunhu anenge ainacho. Mabudiro achinoita chinotanga nekukosora, cough yatingati dry cough, chikosoro chisina gararo. Asi dzimwe nguva muwanhu washoma chinogona kuita gararo. Fever kana kuti kupisa mwiri, musoro kutema, kuneta, kurwadziwa nemamaso. Ndozvezvimwe zvinotaridza chirwere cheCOVID-19. Asi tocherechedza kuti zvinhu zvandokutsanangura izvi. Munogona kuzvowanawo malaria, munogona kuzvowanawo muflu, mumamwe maflu agara achiti. So aya tingangoti masigns and symptoms ekuti anofanira kuti uende kuchipatara kuti uchinoongororwa woitwa laboratory test inozotaura kuti unacho chirwere cheCOVID here kana kuti hauna.
Ini ndiri Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ateereri veStudio 7 pane munhu here wamunoziva ari kubatsira zvakanyanya panyaya yekurwisa chirwere checoronavirus. Kana aripo, domai zita rake mowanikwa imi muchititumira email ku studio7@voanews.com. Tumirai email ku studio7@voanews.com muchidoma zita remunhu uyu uyezve kuti tingamubata sei.
Chirongwa cheLive Talk na 8 p.m. tikutarisa mamiriro akaita zvinhu munyaya dzecoronavirus. Takatarisa zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika. Sezvo nguva idi yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Vanhu vabatwa neCOVID-19 vachiri makumi matatu nevaviri uye vafa nechirwere ichi vachiri vanhu vana. Musika wefodya unovhurwa asi varimi vachichema-chema nemutengo wavati wanga uri pasi. Imwe nyanzvi munyaya dzezveutano inoti uwandu hwevanhu vakabatwa pamwe nekurayiwa nechirwere checoronavirus pasi rose unogona kunge wakakura zvichikonzerwa nekuda kwekushaika kweruzivo nezvechirwere ichi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anogoneka nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murai zva.
Soku izika atisenda baku VOA Ndebele.